zvinosvodedza nekuti ukaona zvakaita Harare International Airport, yopiwa zita rokuti Robert Mugabe International Airport. Apo zvetine marodhi, hapana dhorobheni muno muZimbabwe risina rodhi kana avenue kana street ine zita rokuti Robert Mugabe. Muno muHarare tinotowana Robert Mugabe street kuBulawayo iriko Robert Mugabe avenue, semu kuKwaMutare, kuGweru, Karoyi, Masvingo, Chegutu, kwekwe kwose kwaangosvika. Apa zvetine university ichavakwa nemari yevanhu, mari dzestate, US$1 billion, yatopiwa zita rokuti Robert Mugabe University.
Munofunga imimi kuchinja mazita au kuvachisa mazita avo zvinoreva chinyi?
Zvangoreva kuti vakutoona Zimbabwe sepersonal fiefdom yavo. Vatovaka yatingangoti iyo muchirungu Mugabe dynasty. Hazvina kana kumbosiyana nezvinoitwa nemhuri yainonzi the Kim family yokunorth Korea, yokuti baba sekuru vacho vakatonga ndokufa, ndokuuya mwana wacho ndokutonga ndokufa, iye manjikawa nemudzukuru ari kutonga Kim Jong-un. Tikutoona kuti ndozvataa kurongerwa naMugabe.
Mungatiudzawo kuti vatsvangirai vakadini?
Vatsvangirai vari kunzwa zvakanaka zvikuru. Ndinoda kutora nguva ino kuti vateereri venhepfenyuro yenyu ino yavanhu yeStudio 7 vazive kuti vatsvangirai vari kuita zvakanaka zvikuru. Tinogara tichitaura navo, vari kupora, vari kusimba. Mazuva mashoma anotevera tirikuona vachidzoka kumusha kuzotitungamirira kubva muuranda utapwa hweZANU PF.